manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo zvita 15/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Chiwenga, vanosungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yekuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo.
Vakasungwa nezuro, vari kupomerwa mhosva yekuburitsa foreign currency munyika zvisiri pamutemo. Vachiti ivo vari kunotenga zvokushandisa muno mari yayo rega kuzonotenga zvavanenge vakati ivo vachanotenga zvokushandisa muno vopedzisira vakutenga dzimba nedzimotikari kunyika ikoko.
Sangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association runoti kuumbwa kwerimwe sangano ravana chiremba kwakanangana nekukanganisa hondo yekurwira kodzero dzavana chiremba kuri kuitwa nesangano iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Gouveia Nyikadzino Chiwenga, amai Mary Chiwenga, vakasungwa nezuro neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva nhanhatu dzekuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo uye imwe chete yekufojera magwaro emuchato wavo navachiwenga. Mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission vaJohn Makamure vanoti amai Chiwenga vari kupomerwa mhosva yekuburitsa munyika mari inodarika miriyoni imwe chete yemadhora ekuAmerica iyo vakashandisa kutenga dzimba nedzimotokari kunze kwenyika. Panyaya yekufojera magwaro emuchato, musungwa ari kupomerwa mhosva yekunyepera mutongi wedare kuti akanga awirirana nemurume wake kuti vachatiswe, asi vachiwenga vasina ruzivo nezvourongwa uhu. VaMakamure vanoti vamhangari panyaya mbiri idzi ihurumende navachiwenga. Pari zvino amai Chiwenga vari mumaoko emapurisa kuRoseville Police Station uye vanotarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana muvhuro. Amai Chiwenga nemurume wavo vachiwenga vanonzi vave makaraso nani uye bepa nawo reZimbabwe Independent rinotiwo mutevedzeri wemutungamiri wenyika kuburikidza nemagweta ake akatosvitsa kumatare edzimhosva mapepa ekuti vaparadzane uye kuti vangagowana pfuma yavo sei. Vaviri ava vanonziwo havasi kugara pamwe chete pari zvino, izvo zvinonzi nevakawanda zviri kuwedzera mashoko ekuti vave kurambana. Ngatinzwe hurukuro yataita navaMakamure pamusoro penyaya iyi.
Vakasungwa nezuro, vari kupomerwa mhosva yokuburitsa foreign currency munyika zvisiri pamutemo. Vachiti ivo vari kunotenga zvokushandisa muno mari yayo rega kuzonotenga zvavanenge vakati ivo vachanotenga zvokushandisa muno vopedzisira vakutenga dzimba nedzimotikari kunyika ikoko. Saka ndonyaya yavari kunyaya kupomerwa iyoyo yokuburitsa foreign currency munyika muno musiri pamutemo.
Iyi mari yavanonzi vakaburitsa iyi?
Imari inotodarika 1 million US dollars.
Pari zvino vari kupi iwo mai Chiwenga?
Pari zvino vari kupolice station yekuziro ko kwavari.
Vachitarisirwa kumira mudare riini?
Tikutarisira kuti vangangopinda mudare mangwana Mande musi wa16 December.
Ndiani mumhangari panyaya iyi?
Nyaya dzavo dzakati wandika. Pane imwewo nyaya mumhangari ndiri Vice President Chiwenga. Panyaya yokunoita kuti vatatiswe zvisiri izvo zvavange vawirirana na Vice President pavanga vachirwara ndo imwe nyaya yacho iyoyo. Mumwe mumangari ihurumende panyaya dzekudzeexternalization yemari yekubudiswa kwemari munyika muno ihurumende istate.
Pane vamwewo vari kuti boka renyu reZimbabwe Anti-Corruption Commission rinonyanyongoti vanenge vasungwa saizvozvi vanenge vari vepamusora mangwana vaakuzonzi havana mhosva vaakutoonekwa kunga vari mawitness nezvimwe zvakadaro. Munotii nenyaya iyo?
Aiwa, boka redu Zimbabwe Anti-Corruption Commission inonyatsoongorora mhosva dzinenge dzapomerwa vanhu. Kuongorora kwatinoita tinenge tichiitira kuti kana mhosva iyi yazopinda mumatare edzimhosva nandirika matare haazotiwo aumbowo hapana. Saka tichida kunyatsoongorora nyaya. Hazvirevei izvo kuti kana munhu ambotorwa akambonzi aregererwa hazvisi kurevera kuti nyaya yacho yatokandwa pasi. Nyaya inenge ichiri kuongororwa nokuti mitemo haisi iyo. Kana munhu akambosungwa hazvirevi kuti haachambosunungurwa. Aigona kusunungurwa nyaya yake ichiongororwa ari gumba. Saka zvokuti tinongoti tasunga tosiya, komisheni ino iriko mazuva ano iyi iri kunyatsoita basa nemazvo.
Koitawo vamwe komishina Makamure vari kuti ZAC inenge yaakupindawo munyaya dzematongerwo enyika kana kunetsana kunenge kuchiitawo vanhu vezvematongerwo enyika. Munoti
hatizombopinda mumatongerwo enyika? Tarisai kana iyo nyaya iyoyi yamaitwenga vanhu ngavatarise mhosva yacho. Haisi mari yokutamba nayo kaiyo yatiri kutaura. Munyika munomu tinoti hamuna foreign currency handizi. Asi kana taakutambisa foreign currency tichitaro haisi nyaya yekutamba nayo. So vanhu ngavatarise nyaya dziri kupomerwa vanhu pano kuda kuda kuzongoti zvakonzerwa nezvakati, zvakonzerwa nezvakati. Isisi izvozvo hatiteereri.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Anti-Corruption Commission vaJohn Makamure vari parunhare muHarare neStudio 7. Studio 7 yakundikana kubata magweta ari kumirira amai Chiwenga panyaya iyi. Sangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association runoti kuumbwa kwerimwe sangano rinomirirawo vana chiremba iro rakaparurwa nezuro muHarare kwakanangana nekuda kuparadza vana chiremba kuti vasataure nezwi rimwe chete mukurwira kwavo kuti vapiwe mihoro inovakwanira pamwe nekuti mashandiro avo muzvipatara avandudzwe nehurumende. Munyori mukuru weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Zvakada vanoti sesangano havasi kunzwisisa kuti sei pakatorwa danho rakadaro rekuparura rimwe sangano rinopesana nemashandiro avo ekuti upenyu hwavana chiremba hunge huchisimudzirwa. Izvi zvinotevera kuparurwa kwesangano rinonzi Progressive Doctors Association of Zimbabwe iro rinonzi riri kutungamirwa naDr. Benson Dandira. Sangano idzva iri rinonzi rakaumbwa mushure mekuona kutambura kuri kuita varwere muzvipatara zvichikonzerwa nekuramwa mabasa kwavana chiremba uko kwavane mazuva zana nemana. Studio 7 yakundikana kubata utungamiri wesangano idzva iri kuti tinzwewo divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita naDr. Zvakada.
Mugwari, tanga tiri kuedza kubudisa zvizere mamiriro akaita nyaya yemachiremba yatinoti iyo incapacitation, apo machiremba ari kushaya zvikwanisiro zvokuti vanga vari pabasa. Ende nyange vari pabasa kudaro vari kushaya futi zvikwanisiro zvekushandisa. Saka takaona isu kwakafomwa rimwe bato rakalonjwa nezuro pakati pevamwe vedu, bato vakauya kuzokonzeresa yatingati iyo division. Ende hatinzwisise kuti vai vakafunga kutora danho rakadaro kange kuchizoita kuti upenyu hwemachiremba hunge huchinatsiridzwa kana hunge huchisimudzirwa. Saka nemibvunzo yaingove iri muvanhu tati tiadresse zvinyunyuto zvingange zvine vanhu mupfungwa dzavo kuti sei zvazodai kana zvazodai, tichiburitsa kuti izvo bato reZimbabwe Hospital Doctors Association ndiro ranga riro rega. Ende ndiro rega bato rinomirira machiremba anoshanda muzvipatara zvehurumende kusvika muzuva ranhasi. Ayo mamwe mabato afomwa aya hatizive donzo ravo kuti nderei. saka tanga tiri kuda kubatsirawo zvekare members yedu kuti asange achinyengedzwa kana kushandiswa nevanenge vane yatinotiwo mapersonal agenda zvavo ndo zvanga tiri kuedza kuadresa.
Asi nemashoko iyaya hamuzoonekwa here kunge imi muri kuita shanje yekuti paumbwa rimwe sangano rinomirirawo vana chiremba?
Isu hatiite shanje kana kudii nyangudavo kuti tinoziva kuti constitution yedu inobvumidza yatinotiyo freedom of association. Hatina mvumo kana masimba ekuwanisa kuti vange vachiita zvavanoita, asi hatiremiswe kutaura mafungiro edu isusu nekuti izvazvi zvekutanga tichiona zvichiitika. Zvinhu zvakaitika kune mamwe maprofession and vakazvirega zvichiitika mazvino mune madivision and zvinhu zvinowisira profession pakati. Danho risiri kufara nemachiremba mazhinji ari kunyunyuta kuti vanhu havabvepi, donzo ravo ndirei, ivo vachisi vakamirira machiremba. Asi mukaona even nekulaunch kwavo kwanga kusina kana machiremba akawanda vanoti iyo ndo vakamirira.
Ivo vakaumba rimwe sangano ava vainge vaimbori nhengo dzesangano renyu here?
Tinodayira kudaro nokuda kwokuti pakanga pasina rimwe sangano. Saka sangano redu ndo rainge riri kumirira machiremba, wedha kuti muri memba yedu kana kuti yanga usiri memba, nokuda kwokuti kana mubhadharo waizowedzerwa waiwedzeredzwa machiremba ose. Saka takangoshamisikawo nekuti vatora danho ravatora. Asi hatina simba rekuvamisa, asi zvinhu zvetiriuti zvinozonge zvichidzikisira profession pasi nekuda kwokuti madivision akawanda anoita kuti profession inge ichidzikira pasi.
Vanga vari munyori mukuru wesangano ravana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr Tawanda Zvakada, vari parunare neStudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza7pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vaziviswa kuti vafa mutsaona yekutibuka kwegomo riri paWhite Island muNew Zealand vasvika pagumi nevatanhatu zvichitevera kushayira muchipatara kwechimwe chizvarwa cheAustralia nhasi. Bepa nhau reWall Street Journal razivisa kuti vakuru vakuru vezvikoro zvemauto muAmerica vanoti vaive kuferefeta kana chiri chokwadi kuti vadzidzi vezvikoro zvavo vakashandisa maoko avo mukuratidza mucherechedzo weutongo hwevachena chete pamutambo wefootball nemugovera uyo waiburitswa paterevhizheni nyika yose. Mutambo uyu wakavhurwa zviri pamutemo nemutungamiri wenyika vaDonald Trump. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Ku Why? Muri Zimbabwe ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Mikeove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nava John Mchenje wechidiki anita basa rekurima uyezve ndiye chairman wesangano reApex Council Board rinoongorora mabasa evechidiki vanoita nezvekurima. Vamchenje ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki makadii henyu mukoma?
Ndiripo makadii mukoma.
Aiwa tiripo. Nyaya yetinayo mugango mukoma takanzwa Vice President Kembo Mahadi vachiti vechidiki vakufanirwa kushandisa ivhu ratinaro kuchinja mamiriro akaita upfumi hwenyika. Mungatiudzawo zvizere pamusoro pemazwi ava Mahadi.
Mashoko akabva kumutedzero mukuru wenyika mashoko akanaka chaizvo atinotarisira kubva kuvanhu vevavo vachikurudzira vatiridzi vechidiki kuti pavhu ratinaro tirishandise mune mazvo kupfundutsa nyika yedu. Tinozviziva kuti vechidiki vazhinji hatina minda yatiri kurima iri yedu masa edu. So vamahadhi vakati after land audit, so far audit yakaitwa hapasati pava nefinal report, rave draft report. The president confirmed kuti vakareceiva draft report. Vamba vati vachaisa priority mayouth kuti titoe chikamu chakawanda pavhuru change riripo. Vatirikurudzira kuti vese vane minda so far, whether uri kurenda or ndiri pababa, huyai tishandise nomazvo tipfundutse nyika yedu.
Tinonzwa vechidiki vazhinji vachichema vachiti ivo havasi kuwana ivhu kazhinji panodistributwa land. Munonzwa vamwe vachichema vachiti ivhu rungopiwa kune vanhu vane makadhi emusangano reZANUPF. Vamwewo vechidiki vasingatsigirewo bato reZANUPF vachawanawo here mukana wekuwana ivhu?
Munoona land it belongs to the state and the state is means everyone, which is Zimbabwe, everyone is involved, irregardless of your political affiliation. Saka president vedu the president wenyika yeZimbabwe. So land kana tichi apply ino apply ku ministry of land and agriculture, water and climate. I apply with bato reZANUPF. Saka ndirikurudzira vechidiki vese vanoda minda kuti indai ku ministry muno apply land iriko hapabvunzwi kuti uriwe bato ripi, panongobvunza madetails apo zvisine nebato raunotsigira iwe.
Kune vamwewo vane ivhu havasi kuprodusa zvizhinji pari zvino. Kune vamwewo vachange vachidawo kuwana ivhu asi havana ruzivo ruzhinji pamusoro pekuti munhu anofanira kurima zvakadii kana kuti munhu anofanira kuita sei kuitira kuti chipave neproductivity. Makatarisira here kuti muchange muine zvirongwa apo muchange muchidzidzisawo vamwe vechidiki kuti vanofanira kuita zvinhu zvakadii kuitira kuti vadzidzewo kuti vanofanira kuita sei kuti pave neproductivity?
Ipapo ndinowirira nemi. Kune vanhu vakawanda muno muZimbabwe vane land. Tasa nyika dzakaita seNetherlands, arable land yavo yavanorima it's one third of what we have isusu muno muZimbabwe. Mukakombeya GDP yedu isusu ishomasasa paNetherlands, but land yedu yakawanda, which means we are not producing. So tutasa sevechidiki mukatasa president vaitaura kuconference yanga iri kuyeZANUPF vanga vachisimbisa kuti mayouth ese vari mune zvekurima vachapiwa sapoti yehurumende. But chekutanga isu vechidiki tinofanira kuve tiri organized. Tinoorganiza nasei, we want kutinde mumapato matengetisa mabasa edu. Then secondly, tinoda kuti tive nestrategy yeyouth in agriculture. Chese chamunoita kuti chibudire choda kurongwa mugarira pasi muchiplan. What strategies can we use kuti tivandutse nyika yedu kuburitsidza nekurima? Zvinhu izvo zvinosanganisira matraining achaitwa. Tichange tichagadzira maMOU neMinistry of Lands, Agriculture, Water and Climate Settlement kuti tishandise maagritech officers vachiparura ruzivo kumayouth edu ayo achapiwa minda nevane minda kudhara. Then tichaita futi include mabankers vatibatsire on financial management.
Aiwa, tichipeta chirongwa ndanchikumbira kuti mukandire mhuri yeZimbabwe mazwi enyu okupedzisira pamusoro penyaya yatatinayo nhasi muchirongwa.
Mazuva angu mureza kuti ndinoti ngatitendei Mwari, mvura yedu yanaya. Totina mutungamiri wedu wenyika atinava munangagwa vari kupa mayouth mukana in agriculture, in mining. Ngatishandei tirime.
Aiwa, takunzwa zvakanaka vamuchenje. Tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa.
Maita basa.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti kurukure panapa pachirongwa chedu cheve chidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo. BigMike3, BIGMYKE3 pa Twitter nepa Instagram. Ngatisangane nemusi chipiri pachirongwa chedu cheve chidiki, chirongwa The Connection, apo tichange tichiendera mberi tichikurukura nezvinosangana nevechidiki munyika. Anokuoneka ine mufaro, ndine wenyu Mike Hove, muri yeZimbabwe. Bye bye.
Aiwa, tinotenda zvikuru BIG, Big Mike, nechirongwa chako. Iye zvino tokupai chirongwa chezvechitendero chatinopiwa naTanonoka Wande weStudio 7.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Jesu simba.
Vatereri, ndino kuchingamidzai nemufaro manheru ano. Ini ndini Tanonoka Wande. Masvondo apfuura aya tange tichitarisa kuti sei makereke akawanda kudai uye kuti sei machechi aine imwe mirayiro isiri mumabhaibhiri. Nyaya iyi iri kuramba kuenda vatereri, naizvozvo tichaitarisa ke kupedzisira nhasi tigoenda mberi neimwe misoro yenyaya. Nhasi muenzi wedu munovaziva zvikuru, Reverend Simango, kwazisai vatereri.
Kwazivai vatereri, kwazivai baba Wande.
Reverend Simango, titsanangurirei kuti seiko makereke akawanda kudai?
Mubvunzo wenyu unokosha chose kuti sei machechi akawanda, chinangwa chiri chimwe chete. Kuwanda kwemachechi inzira yaMwari yaanouyisa nayo ruponeso panyika nokuda kwevanhu vakasiyana siyana nendudzi dzakasiyana siyana namaitiro akasiyana siyana. Pauro kuvaFiripi chapter 1 paverse 15 anotaura achiti vamwe vanoparidza Kristu negodo negakava, vamwe vanoparidza mune zvakanaka, vamwe vanoparidza kuzvigutsa vasingarevesi, vamwe vanoparidza nerudo. Saka paverse 18 unoti iye zvinotodini, otsanangura achiti vamwe vanoparidza mukunyepedzera, vamwe muzvokwadi, asi chinokosha pazvinhu zvose chero Kristu aparidzwa. Saka nyaya yatinoda kubata pano pamubvunzo unokosha wakadai ndeyekuti vanhu takasiyana mamirire edu, saka Mwari wakatendera kuti machechi awande kubata ndudzi dzakawanda navanhu vakawanda nokuda kwevhangeri. Pauro unotaura achiti iye nyange vamwe vese vachiparidza zvavo nomuparidziro wakasiyana siyana, kwanze naiye ini ndinofarira chinhu chimwe chete, chero Kristu aparidzwa.
Matimi, uwandu hwemachechi hunobatsira vatendi kuti vanamate vakasununguka mumachechi yavanenge vari. Zvino sei tichiona imwe mirayiro inodzikwa namachechi aya isimo mubhaibhiri?
Mubvunzo uyu zvekare unokosha nokuda kwekuti ko pane chinhu chatinofanira kubata chinokosha zvikuru chinonzi tradition, chinhu chinofamba mumarudzi akawanda evanhu chichizotorwa sechinhu chabva kuna Mwari kana chiri mubhaibheri, asi chisiri icho. Mufananidzo, mushona tradition tinokwazisana tichiombera maoko, tichitenda nokuombera maoko, inove tradition yedu kana kuti ndotsika yedu, achisi chiKristu. Asi vamwe vanhu vachiona tichizviita vanogona kufunga kuti chiKristu. Iyo itsika yedu, asi inenge iri tsika yakanaka. Kozouya dzimwe tsikawo dzatinoita dzinoitwa namarudzi akasiyana siyana dzisina kunaka. Vazhinji vanokanganwa vodzipinza mukunamata, vodzipinza muchechi, asi kune tsika dzinofanirwa kutsvetwa nokuregerwa nokuda kwokuti hadzisi dziri mubhaibheri, dzakaipa. Saka kuna Mark chapter 7 paverse 13 Jesu unoti iye imi munoita kuti soko raMwari rirege kuva nesimba nokuda kwetsika kana mitemo yechivanhu. Saka kutaura kutiko kazhinji vanhu vanokundikana kuona simba raMwari nokuti vanosevenzisa mitemo kana tsika dzisiri mushoko raMwari, dzisiri mubhaibheri.
Muri ipapo mufundisi Simango, kushandisa mirayiro isiri mubhaibheri hakuna zvakunoita here kuvatendi?
Izvozvo zvinokonzera kuti tiregere kuona simba raMwari, zvinovhunga soko raMwari kuti riregere kubereka zvibereko mukati moupenyu hwedu. Saka naizvozvo vanhu vanofanira kuregera tsika dzisiri dzomubhaibheri, vapinde musoko raMwari, vatevedzere soko raMwari kuti vagone kuona kubata kwesoko raMwari kune simba. Saka naizvozvo mubvunzo uyu nechinangwa chenyu chamati panhasi kuti tidzidze chinokosha zvikuru kuti swededza pedyo naMwari nokuziva Mwari zvaanoda kuti tiite. Tsika dzakanaka dzinofanira kuitwa nevanhu, asi dzakashatawo nedzimwe dzine mibvunzo mukati dzinofanirwa kutsvetwa kuti vanhu vatevere soko ramwari sezvariri.
Reverend Simango, senguva dzose tinotenda zvikuru nekurondedzera kwenyu. Ndinovimba vatereri vedu vanyatsonzwisisa tsananguro yenyu.
Tinotenda zvikuru baba Hwande, tinotenda vatereri. Mwari akukomborerei, Mwari ave nemi.
Vatereri, tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande, ndiri kuWashington DC ndichiti ivai nesu zvekare svondo rinouya apo tichakunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Morara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Hwande weStudio 7 tichitendawo chikwata cheChristlike kwaya nekambo Jesu isimba katinoshandisa mune chine chirongwa. Iye zvino tokupai kambo tiri pamwe kubva kuna Chamson Boroma nechikwata chake cheOrchestra Kings. Kambo katiri kukupai tiri pamwe kubva kuna Chamson Boroma nechikwata cheOrchestra Kings ndedzimwe dzedzimbo dzamunogona kutandara nadzo muzoro rino rekisimusi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, amai Mary Chiwenga, vanosungwa neZimbabwe Anti-Corruption Commission vachipomerwa mhosva yekuburitsa mari munyika zvisiri pamutemo. Sangano ravana chiremba muzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti kuumbwa kwerimwe sangano ravana chiremba kuchakanganisa kubatana kwavana chiremba mukurwira kuti vange vachiwana magariro nemashandiro akanaka. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA.